mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro chikumi 17 2019 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa pafacebook peji yedu izvozvi ini ndini tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi
varayiridzi vari kuzokwenda pafase 2 yekuramwa mabasa kutanga musi wechipiri kusvika musi wechishanu vachiona kuti kuramwa mabasa kwavakaita pamusi wapiri kusvika musi wa5 juni hakuna kuteererwa nemushandirwi wedu haana zvaakaita kugadzirisa nyaya yemuhoro wedu havakangoita kuwedzera kuzotimaisa vashandi kuwedzera kuvagadzira kutocha
varayiridzi vanoti vacharamwa mabasa kubva mangwana chipiri kusvika musi wechishanu gurukota rezvemhando dzemoto rinoti zesa iri mushishi kuedza kugadzirisa magwenya akawanda emagetsi
vajulai mwoyo vari kuita kunge zvinonzi chitungwiza hausi havatungamiriri kubva pavapinda pachigaro chavo 2017 kusvika patiri nhasi hatisati tamboona rutsoka rwavo mumusha wechitungwiza saka zvinoreva kuti nematsamba nemapetisheni atakanyora zviri kureva kuti havasati vada kusangana nesu
sangano rechitungwiza residence trust rinokurudzira vagari veguta iri kuti vauye kumusangano uchaitwa nhasi mangwanani nemagweta anorwira kodzero dzevanhu tichanzwa zviri kutaurwa nemi vateereri vestudio 7 iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, rinoti nhengo dzaro dzicharamwa mabasa kubva mangwana chipiri kusvika musi wechishanu. Mukuru weATUS vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti hurumende haina chayakaitira varayiridzi mushure mokuramwa mabasa kwavakaita mwedzi wapera vachiti sangano ravo richaramba richiita izvi kusvikira hurumende yanzwisisa vamasaraure vati varayiridzi vaifunga kuti hurukuro nehurumende dzinogona kupedza zvichemo zvavo vave kuona kuti vakamirira chitima panokwirirwa mabhazi tatadza kubata gurukota rezvemabasa amai Sekai Nzenza kuti tinzwe pamire hurumende
varayiridzi vari kuzokwenda pafase 2 yekuramwa mabasa kutanga musi wechipiri kusvika musi wechishanu vachiona kuti kuramwa mabasa kwavakaita pamusi wa3 kusvika musi wa5 juni hakuna kuteererwa nemushandirwi wedu haana zvaakaita kugadzirisa nyaya yemuhoro wedu havakangoita kuwedzera kuvitimaisa vashandi kuwedzera kuvagadzira kutocha kuda kuvanyima masalaries avo asi varayiridzi vari kuti nhamo yatinayo yatakambenge tayataura isiripo pamusi wechipiri musi wa18 varayiridzi vose vanomubato reatus nevamwe vose vari progressive vachanga vachizorega kuenda kumabasa kusvika musi wa21 tichienderera mberi nedanho rekuratidzira kuti tihore mari inotenga kuti kuhurumende ngaitipe mari yedu yatinotambira ari maunited states dollars kana kuti market equivalent urongwa uhwu huchange huchienderera huchozoevaluata musi wefriday tichiona kuti danho ratatora tasvika papi asi varayiridzi vari kuti musi wechishanu uchisvika ngatitingoite investment nenyaya yekuti hurumende haisi kutiteerera asi pari zvino takanangana nekusvika musi wechishanu tichaona kuti zvinenge zvafamba sei asi tokufara tichiona kuti varayiridzi vose varedi kuti varwise kuti vakwanise kupuwawo mari inotenga mari inokwanisa kuti vachengete mhuri dzavo
mamwe masangano evarayiridzi anenge achikujoinawo here mukuratidzira uku mukumbomira mabasa uku
tinofara kuti vanhu vese vakuita vachiona chiedza vanhu vese nevamwe vaisimbofunga kuti nhaurirano dzine dzazvichazvara vakuona kuti aiwa vakatomirira vakatomirira chitima pabhasikopo rezupo saka hachikubhobhera chauya vakuuya vatititirwise pamwe chete
Kuvazwa mambora mwamabasa masondo maviri matatu apfuura pakamboita hurukuro here nehurumende pane zvamakambonzwa here kubva kuhurumende maererano nezvichemo zvenyu
hurumende yakatedzera MDNC yakatedza shamwari dzayo dzekuapec council kuti vataurirane vachimwa havo svitigadzike panyaya dzedu asi kutodeedza kwavakaita musangano vakuri kuona chitipo chekuramwa mumbasa kwatatiaita asi nenyaya yekuti vakafunga kuti sekubrutaliza kwavanga vaita vanhu vachisunga vanhu vachirova vanhu vachishinzira kuti hatichazokubhadhare vanhu mari vakafunga kuti pamwe zvagumira ipapo vakangogumi nhaurirano dzavo hapana chadzakazvara asi izvezvi vashandi vari kuti aiwa zve hatichagumira ipapo tiendeera mberi tinotarisira kuona kuti taramba takadzanya zvakanyanyisa takabatana titaura nezvirimwe chete tawana hurumende yedu ichidi ichinyanganyisa mwoyo chatinonyofarira pachitiko chatakaita kumashure takawedzera kutibatanidza sevashandi takawedzera kumotivheta vamwe vanga vaine kutya takaita kuti mweya wekutya upfane muvanhu vanhu vaone kuti no hapanyisina chatiri kunyanya kutya nekuti tere tikaratidzira tikushungurudzwa tikasaratidzira takaa tikushungurudzwa nenhamo saka vashandi vangobatana vava kuti izvezvi nguva ino hakuchisina chekutya yangu yekuti tiratidze kutitumwa kwedu nenzira iyoyi yekuramwa mabasa kuti vati pamwe tinanzike tikabhadharwa mari dzedu tikwanise kuchengeta mhuri dzedu.
Mukuru weATUS vaObert Masaraure vari parunhare nestudio 7. Gurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chassis vanoti ZESA iri mushishi kuedza kugadzirisa magwenya akawanda emagetsi uye kukurudzirawo vanhu kuti vashandise zuva kana kuti sola kuti varerutse dambudziko rekushomeka kwemagetsi rakonzera matambudziko akanyanya munyika. Magetsi ari kudzimwa zvotadzisa makambani kuita mabasa. Vanhu mudzimba vari kuonawo nhamo sezvo pasina ari kuziva kuti anoenda kana kudzoka nguva iyi. ZESA ine chikweretiwo kuEscom yekuSouth Africa neKahora Basa yekuMozambique chairi kutadza kubhadhara chinosvika mamiriyoni makumi masere. Makambani aya ave kuramba kupa Zimbabwe magetsi nechikwereti zvapa kuti dambudziko ribve rakomba. Blessing Zulu weStudio 7 abata vachasi akatanga nekuvabvunza kuti nyaya yekuti vanhu vari kubhadharawo nemaRTGS asina simba handiwo here ari kuremera ZESA inozoda kubhadhara zvikwereti nemadhora ekuAmerica.
Ndo nyaya dzatiri kutarisa manyechi tinogadzira ZESA yonyatsosimba kuti tikiti RTGS ruzhinji rwevanhu haruwane maamerican dollars saka totongoita izvozvo kuti chibhadhare muvanhu vese kana vachibhadharawo mari dzavo hapana chinonyanya kunoita.
Chimwe chichemo chaimbenge chiri kuzesa makore apfuura aya musati mava gurukota rezvemhando dzemoto changa chiri chekuti icho dzimwe nguva vamwe vakuru vakuru muhurumende kusanganisa makurukota ehurumende vanga vasiri kubhadhara mari kuzesa. Zviri kufamba sei panyaya iyoyo?
Zesa inacho chikwereti chihombe. Vanhu vakawanda ruzhinji rwevanhu vemuZimbabwe chikwereti ndeche 1.2 billion. Nyange chakati makurukota ose ane chikwereti che5 million zveshuva shuva vangaite chikwereti chinosvika here 1.2 billion? Handizvo. Zvikwereti zviripo zvihombe zvemalocal authority, mamwewo madepartments egovernment dzakasiyana siyana, then noruzhinjiwo rwevanhu. Saka chikumbiro tese badare maridzi kuti vatambe tine magetsi.
To tarisawo zvimwe zvamamuchiedzawo kugadzirisa iro dambudziko remagetsi. Izvi zvimwe zviri kuitwa nehurumende kuti dambudziko risarambe richidzoka.
Tine zvinotarisana nesu tinge tichiona kuti tine mainvestment munyaya dzesolar nemamwe esaya atinoti marenewable energy nekubvisa vanhu vakawanda pagrid vanenge vapasolar vozoenda havo pamagetsi ezesa manheru asi masikati vanenge vachishandisawo zuva iri ratakapiwa namwari ratisingabhadhari. Saka ndo maprograms atoda kuita nekuonawo kuti vanhu vakushandisawo magetsi dzimwe mwero akakosha. Magetsi anodhura kutimadhimawo zvinhu mumba kushandisawo zvinhu nekuziva kuti magetsi edu ari kunetsa.
Pane urongwa here wekuchinjawo mitemo yezvekushandisa iro zuva pakugadzira magetsi? Nekuti tinoona kune dzimwe nyika kukurudzira vanhu kuti vashandise iyo sola iyi vanobvisa mitero yezvinhu zvakaita semasola panel nezvimwe. Muri kuitawo sei imimi kukurudzira vanhu kuti vatange kuita izvozvo?
Iko zvino tiri kuita ongororo yezvese mitemo neziya zvatinoti maincentive zvatinoita kuti tinge tichinyengetedza mainvestors kuti vauye muno nepolisi yedu yesola tichaita kuti tinge ichibuda kuvanhu gore rinosati rapera.
Gurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chassis vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Magweta anorwira kodzero dzevanhu nhasi mangwanani achaita musangano nevagari vekuchitungwiza. Mukuru wesangano rechitungwiza Residence Trust, Muzvare Alice Diana Kuvheya, anokurudzira vagari veguta iri kuti vauye kumusangano uyu uchaitwa nenguva dza9 mangwanani anhasi paKey College mumusha weSeke. Muzvare Kuvheya ati Magweta achange achisangana nevanhu vanoda rubatsiro umwe neumwe vasingavabvisisi mari. Tabata Muzvare Alice Kuvheya kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Taona zvakakodzera kuti tibatane neveZimbabwe Lawyers for Human Rights kuti vakwanise kuwana kuvachiita inonzi Legal Clinic. Legal Clinic ichange ichiitirwa paKey College Unity K padhuze nepaAnglican Church tisati tasvika kuUnity C Junction. Legal Clinic donzo rayo nderekuti vagari vasangane nevanhu vakwenenzveri vemutemo kana kuti malawyers vachange vachionekwa one on one vachitaura matambudziko avo anosanganisira angadai ari nyaya dzeservice delivery kana kuti dzingadai dziri nyayawo dzavo dzavanoda kubatsirwawo nadzo muupenyu. Saka tiri kukoka vagari vose vemuchitungwiza kuti kana vachikwanisa ngavasvike paKey College kubva nenguva dza9 kusvika na4 ma1 on 1 pamwe chete nechitungwiza nevatungamiri vechitungwiza Residence Trust pamwe chete nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights vanenge vachikuonai.
Vanenge vari kumusangano uyu ndivanani uye vanenge vakamiririrani?
Vachange variko kumusangano vari kusanganisira magweta kana kuti malawyers ari kubva kuZimbabwe Lawyers for Human Rights pamwe chete neni ndakamirira vagari nevamwe vatungamiri vari kubva kuchitungwiza Residence Trust pamwe chete nevagari vacho vanichange vachida kubatsirwa. Chinangwa chedu ndechekuti vagari vasangane nemagweta vakwanise kuwanikwa vachibatsirwa nyaya. Tine nyaya dzinosanganisira nyaya dzevashandi vasiri kubhadharwa, nyaya dzanambuya nanasekuru vari kuda matitle deeds, tine nyaya chaidzo dzekushayikwa kweservice delivery muchitungwiza. Ndo dzimwe dzenyaya dzichakurukurwa ende nedzimwewo dzakawandawo dzinenge dzichinetsawo vagari dzavari kudawo rubatsiro. Saka apa tadeedzerawo magweta kuti vakwanise kuwanikwa vachisangana nevagari vakwanise kuwanikwa vachivabatsira pachena.
Mava nenguva muchiedza kuita hurukuro negurukota rinoona nezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo, makamboti mavabata here? Pane hurukuro dzamakamboita navo here?
Icho kwa adi kutitawe nengu vati chiedza kuti tuonane na wa julae mwe wanuwa wanumiririra makanzuru edu kana kuti ma local government. Takanyura matsamba, tikanyura mapetisheni, tikaendako asi apati sati tavaona. Chirikutinetsa ndechekuti va julae moyo vari kuita kunge zvinonzi chitungwisa hausi avatungamiriri kubva pawapinda muchipachigaro chavo 2017 kusvika patiri nhasi hatisati tamboona rutsoka rwavo mumusha wechitungwisa. Saka zvinoreva kuti nematsamba nemapetition atakanyora zviri kureva kuti havasati vada kusangana nesu. Saka isusu sevamiri sevagari taronga zvekare kuti tidzokere neimwe tsamba inove tsamba yekugumisira kunovanyorera. Kana vasina tichazenge tichikuzivisa kuti tinenge senge takutora matanho api.
Ave vanga vari mukuru wechitrust muzvare Alice Diana kuvheya vari parunhare kuchitungwiza nestudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mudaily News mune nyaya inokurudzira vamunangagwa kuti vaite hurukuro navachamisa kuti parongwe gwara rinofanirwa kutorwa nenyika. Mudaily News mekare vamunangagwa vanoti munhu wezera rechidiki ndiye anofanira kuzotonga kana vachinge vabva pachigaro. Muchronicle mune nyaya yegurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo avo vanoti vanhu vanosvika miriyoni muZimbabwe vanorwara nezvirwere zvakasiyana-siyana zvepfungwa. Muchronicle mekare mune nyaya inoti chirongwa chekuti vanoshandira hurumende vakwanise kutenga motikari kunze kwenyika vasingabhadhariswe mari panopinda motikari muZimbabwe chatangidza. MuStandard mune nyaya pamusoro pemapurisa akakanda utsi hunokatyidza muvanhu nezuro pavakange vachisunga vanhu 16 vakange vachitengesa mari pamukoto muchinoi. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Makadi yenyu vashamarariri Studio 7. Mimi nyaya yangu iri pana pasta vakataura paredhiyo vachitsanangura muchivabvunza nezvemutemo wakaiswa munyika yeBotswana, vachitsanangura nezvehungochani, vachitenda kuti Botswana yakaita zvakanaka nekupa mutemo wekuti ngochani dzive nekodzero. Pasta ivava hakuzi kutaura kwemunhu wamwari ikoko. Dai vari mumwe vasiyana neizvozvo, nekuti chinhu chinonzi ungochani zvinhu zvakatukwa namwari. Sodhoma kuti iparadzwe namwari nekuda kwechinhu chinonzi ungochani. Saka dai vari vamwe vasiya zveupasta zvekudzidzisa vanhu, nekuti hakuna pasta anopa kuti anotenda kuti Botswana yakaita zvakanaka. Munhu wamwari anotenda kuti mwari wariko achidzidzisa vanhu achitaura zvenyaya yehungochani pasina pasta ivavo.
Mangwanani paStudio 7 network ikendiri muSouth Africa. Ndiri nemaonero angu kuti dai zvaibvira vanhu vambosiyana nemwe wokuratidzira. Kozi kuratidzira kunofanira kunge kuchiitirwa kuvanhu vane mweya nemwoyo unoona. Hurumende yedu haizvioni izvozvo. Uye kuratidzira muZimbabwe kurwisana nemasoja nemapurisa. So mapurisa nemasoja havana mhinduro inodiwa nevanhu. Number 2, zvinokonzeresa zvekushungurudzwa kwevanhu zvikuru sei vari nezvematongerwo enyika zvatakaona muna January wegore rino. Zve tinoona kuti vanhu vazhinji havana mhinduro yavanowana mushure mekuratidzira. Ndiona sekuti zvakanaka kuti opposition MDC ngaitore mukana uno wokuparidza manifesto yayo iyoyo. Haifaniri kunzi zvakatopfuura yayaiva nayo panguva yemakambeni. chenda na yuko mapurazi kuruku shunguru tu wanuko. Wajibara tizira kuti. Dai wali uru mende, wai wai tira shibi. Panesha wali kutarisira kuitibwa ne uru mende ripo ishesha.
Kwa zuwa wabati Studio 7. Ndio kutaura onde kiyo, utaura maone rangu mkatime nika ya Zimbabwe kuti nika edu izo ya zoipa. 2008 za nani. Hizi zatuwa uwezi ya bed to uwezi cha yu cha yu. Chukudai wanga wari vangu wa muna ngagwa. Wadai wari zaina sabasi ya uchigaru. Nguwe isha ichiripu. Sazita zwakaitu wa mugabi zwa viswa suji simba. Dai wari vangu wa waka chenjira. Waitu vazwa utu zaina zwao. Deni utu zujira utu. Ewe zingarara zwao. Po wa chidiki kutuwa ambu ono kutuwa intasei. Panezu likitika muka timi nika edu aza ipa. Muka wana maticha alukurunga kura tizira. Zinuzaka mita manyama mileno nunga usuku wana. Wote uvili kuchwa. Ma doctor futa akunda futi pastraiti muzoto ma geti futi saka ini kaya yusuwa chini la rumendo kwa Zimbabwe yusuwa kutenda pastraiti suti mimi tatoa sini la mamiira zaita zaipa saka isha mimi nuri ni kaja suna kauri na datenda zangu tarandri muno South Africa stand knowledge kunotuwez datenda
kwa zui magadi West Studio 7 panamukomba jonga panamukoma bule inangu ndinodakuta uro pamusoro recommend yakapiwa na pastor veRoma nozuro yekukurudzira nyaya yehungochani inini ndinorwadzwa nazvo havafaniri kukurudzira munhu wapastor vakurudzire zvinhu zvakashata kudaro hatitozvitenderi muZimbabwe hatide kunzwa nezvinhu zvakaita saizvozvo ndatenda hangu
Munofaire muro Studio 7 mutara na simba rashe Nigel Dzikiti. Chekutanga ndoda kwazisa vashamariri ve Studio 7 Njonga Blessing. Ndangu imbo karuyo akawo. Machinja ose ane rudo achapiwa kona. Corona we kona. Ndinofara makandiridziro. Udo yangu kwa Studio 7. Chiti chisa mba machisa. Pambira neso nchamisa.
Pazwai vashamari ve Studio 7 ndini mukoma tinashe ngomasha ndiri pano pa South Africa zvakaoma tatambura nyika yedu Zimbabwe tatambura takatiza kunyika yedu Zimbabwe nota kugarikita muno South Africa ichiona kutsvaka kuti kwanze kurarama asi hei zvinhu zvake zvakaoma bhata tazamani patogona napo tigone kudini igone kuputsanda kuti tinoyora kumushota kwanze kurarama ponje tinokudzokera kunyika ichipikirwa tichindoona kuti tingararama sei mukati menyika ngatimboona zvari kuronga zvokubudisa mari chaizvo ndezvinofamba sei bhata wopulimanzana mbwana napo
kwazuvai vashamarari vestudio 7 zita rangu ndoitwa Joseph ndiri paSouth Africa dai vatungamiriri vezimbabwe vanga vafunga zvakanaka vaishandisa havo kana randi kuti vashandise mari inotenga inokwanisa kuwanikwa nevanhu vakati wandei kwete US rokuti vanhu vashomashoma vari matop official ezano chete ndovanowana US zvinhu zvaomera vanhu munyika ndatenda
tarangu ndinoitwa Mika Mulambo Fumanda Chipinge ndiri muno muWestern Cape Cape Town kuKhayelitsha ndaikumbirawo kuti nyaya dzinoitika kumusha uku dzinonetsa dai mutungamiri wenyika vanova vaED munangagwa vagonawo kusunungure vanhu vasangowane hisitori yekungoshungurudza vanhu kubvira kuhondo naiko zvino vanhu tatambura munyika tapota ngavatibatsirawo kunyange vakanyagara mubedroom nomukadzi taikumbirawo mai munangagwa mai Cecilia vagone kuudza murume kuti please sunungura vanhu uitawo hisitori yakanaka mucheneswa pamberi pamwari kana musikatyi mwari ko munozotya sei wamunotungamira tisunungurewo tapota tafane namo kuno kuma tirofunga kudzoka kumusha kudzokeki nhamo yakasunga
avo vange vari vatereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zviuru nezviuru zvevanhu zvakapinda mumigwagwa yeguta Port au Prince muHaiti nezuro zvichiratidzira uye zvichiti mutungamiriri wenyika vaJovenel Moïse vabve pachigaro pamusoro penyaya dzeuori. VaMoïse vanopomerwa mhosva yokuwana mari zhinji zvisiri pamutemo muchirongwa chekutenga kweHaiti mafuta edzimotikari kubva kuVenezuela. Mudzimai wemutungamiriri weIsrael amai Sara Netanyahu vabvuma kuti vakashandisa mari yehurumende zvisiri pamutemo. Amai Netanyahu vazwa nedare redzimhosva kuti vadzorere hurumende mari inoita zviuru gumi nezvishanu zvemadhora. Aka akazike kutanga amai Netanyahu vachimiswa pamberi pedare redzimhosva. Muna 2016 dare redzimhosva rakavati vabhadhare zviuru makumi mana nezvisere zvemadhora kumusikana webasa wavakange vasingabati zvakanaka. Makateerera kuStudio 7 anemi muchirongwa Ditanonoka Wande ndiri muWashington DC. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiriri wenyika vaDonald Trump nesvondo vakati mapepanhau maviri makuru munyika, New York Times neWashington Post, achavharwa pavanobva pautongi. VaTrump vakatsoropodza mapepanhau aya vachiti anonyora zvemanyepo nekuti anogara achivashora uye achitaura kusamira zvakanaka kwakaita zvinhu mumuzinda weWhite House. VaTrump vakati mapepanhau aya anonyadzisa America uye vavengi vevanhu. VaTrump vanogara vachitsoropodza mapepanhau aya nekuti vanoti anonyora zvavasingade. Zvondo rino zvekare, sangano riri kutsvakira vaTrump rutsigiro musarudzo dzemutungamiri wenyika dza2020 rakacheka ukama nemasangano anoongorora kudiwa kunoitwa vaTrump nevanovhota. Masangano aya akanga achishandira sangano ravaTrump akanga abudisa ruzivo rwokuti vaJoe Biden vari kuratidza kudiwa nevanozovhota kupfuura vaTrump. Izvi zvakashatirisa vaTrump vakacheka ukama nemasangano aya. Zvonguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Varayiridzi vanoti vacharamwa mabasa kubva mangwana chipiri kusvika musi wechishanu. Gurukota rezvemhando dzemoto rinoti ZESA iri mushishi kuedza kugadzirisa magwenya akawanda emagetsi, vachikurudzirawo vanhu kuti vashandise zuva kana kuti sola. Sangano rechitukwiza Residence Trust rinokurudzira vagari veguta iri kuti vauye kumusangano uchaitwa nhasi mangwanani nemagweta anorwira kodzero dzevanhu paKey College mumusha weSeke. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndoti mosara zvakanaka.